A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, October the 25th, 2018. Welcome to the Women's segment where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mflanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
And Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on the 4930-5940 and 15455 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8:30.
And on the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, www.voashona.com, and at www.voandebele.com. And you can find us Monday to Friday at 8 p.m.
Don't forget that we are now live streaming on our Facebook pages, and you can join in the conversation right now by liking us. Please go to VOA Shona, VOA Ndebele, and like us if you haven't done so already, so you can join in the conversation.
Yes, PJ, and today on the Women's Roundtable, we will be discussing cancer in women and men. At a time when the world and Zimbabwe are commemorating Cancer Awareness Month this October, what are your views on the issue?
And the Cancer Association of Zimbabwe says studies conducted in 2011 shows a higher incidence of cancer in women than men. More than 53% of women were prone to cancer, while the figure for men was 47%. The Cancer Association of Zimbabwe urges women to go for early screening of breast, cervical, and other cancers.
And the association, PJ, also called on women and men to make healthy choices and reduce the social and environmental risk factors for cancer. On individual levels, these include reduction of tobacco consumption, eating a healthy diet, limiting alcohol intake, obesity, and other issues.
Yes.
And the Cancer Association of Zimbabwe this October is encouraging women and men to go for screening at their offices at a very minimal charge. Let's now take a listen at one lady on her journey into how she discovered that she had breast cancer.
That I thought I twisted my leg, says no, it's all right. When you get your feet so, it's also your age. Then I said, listen here, there is something I want to know. He says, what is it? Lucky enough, I had been a state registered nurse. So I said to him, hey, there is a lump here under my breast. He says, under your breast? I said, yes. He said, which one? I said, left. He said, take off your top and onto the couch. I did. And when I came there, I seen he had changed his face. He said, what's wrong? He said to me, sorry, Molly. I think I will want you to come to Mater Dei. I'm practicing at Mater Dei. I will want to get a piece of meat from there and you take it to the laboratory. And then I'll be quite sure. I said, what are you suspecting? He said, I'm sorry. I'm suspecting breast cancer. I diagnosed myself. I touched it. Mine was a big lump like this. So I asked the doctor about it. And then he sent me to Mater Dei. Lucky enough, God was coming into my illness. When I was going to Mater Dei, my grandson sent money from Harare to pay for me at casualty. That's where this doctor, Dr. Makara, is the CEO now at Central. Makara came. Before Makara came, Dr. Nyoro came. Nyoro said, Moli, what's wrong? Long time I never saw you.
We're hearing the lady from Bulawayo recounting on how she found out that she had breast cancer. PJ.
Yes, heart-wrenching. The lady's name will come down the line in the program in Ndebele. She also spoke in Ndebele on the same issue. how she found out that she had cancer. And some parliamentarians have also embarked on programs to educate their constituencies on breast cancer and the need to go for early screening. Harare West MP for MDC, Joanna Mamombe, tells us more about efforts she's doing to ensure that breast cancer treatment costs are reduced.
Apa isu semadzimai tisine burden yekunge tichibereka vana yekunge uyezve tichinge tine burden yekuchengeta mhuri dzedu chirongwa ichakatikoshera bo tiri kubata vakadzi
imi semudzimai uyezve muri mudare manga muri kutaura kuti makatoitawo zvidzidzo izvezvi zviye zvirwere zvakadai segomarara mukatitsananguriro kuti zvii zvamakadzidza uyezve zvii zvamungakurudzirawo vanhu panguva iyo chirwere chegomarara rezambu chiri kurangarirwa
inini pazvidzidzo zvangu zvekuchikoro zvandakaita ndine bachelor degree rebiotechnology asi ndakazoenda kunowedzera zvidzidzo zvangu kunze kwenyika kuUnited Kingdom kwandakaita masters yemolecular biology apo pandaitarisa chirwere ichochi checancer taibata zvirwere zvese zvecancer tisingatarise kuti ibreast cancer here kana kuti icancer ipi zvayo so kunzwisa kwandinoita chirwere ichi chirwere chino kutiririsa chaizvo hachisi chirwere chekuti ungadzivirira pakurarama kwako because pane atinoti manatural processes muchirungu anenge achiitika mumuviri memunhu zvinokwanisa kunodhamedha yatinoti DNA inozokonzeresa kuti macells emunhu mumuviri arambe achiwedzera kusvika anodevelopa yatingati tumor mumuviri inozokonzeresa kuti munhu ange ane cancer so tinogona kunge tine zvinhu zvatinoita pakurarama like kudya kwatinoita kunogona kunoreducea kuti munhu aite breast cancer asi kazhinji kacho breast cancer kana kuti macancers ese they come up nemamwe manatural processes kunyange zuva chairo chairo here matinogara muzuva tichidziya mushana unoona kuti pane inonzi UV inonodhameja DNA inozokwanisa kunge ichizokonzeresa kuwedzera kwemacells edu mumuviri anozokwanisa kubuild up to cancer so munhu anokwanisa kuchinja mararamiro ake kuona kuti adyawo chikafu chakanaka tinenge tichingoda kuti zvirijusike asi pachokwadi chaipo chaipo breast cancer inokwanisa kunobata ani nani zvake kunyange ane mari yakadi kunyange asina inonongonobata chete.
That there was Harare West MP for MDC, Miss Joanna Mamombe.
PJ, you know, that was really a heart-wrenching account there from the lady from Bulawayo. Mm-hmm. But over to you now.
Yes, siyalambulela uhlelo lethu lalamhlanje uhlelo asihluzeni bomama lapho esihlaziya lokucebisana lokuphana amacebo ngokuphathelane lentuthuko yabesifazane njengoba linyanga yabekwa eceleni ngamazwe omhlaba ukuthi kunanzwe imisebenzi yemikhankaso yokufundisana kanye lokulimukisa ngomkhuhlane wemvukuzane yebele ngayana lenyanga eka mfumfu eka October i-breast cancer awareness month lathi ke njengomsakazo sibone kufanele ukuthi singene lathi emkhankasweni wona lowo siphathise ngemfundiso yikho ke kuliviki yonke emsakazweni we-studio 7 kade lokhu esikhuluma ngemvukuzane yebele silimukisana ukuthi kuyini sibili okukhangelelweyo kuwe kuqakathekileyo abezempilo ingcwethi zezempilo zithi kumele umuntu wonke kumbe omama wonke ahambe ayehlolwa ukuthi akalawo na umkhuhlane wemvukuzane yebele ngoba imvukuzane eziningi vele nxa zingabanjwa kusesemasinya zilakho ukwelapheka kodwa ke nxa sokufike kubo stage 4 kubo stage bani lapho ke kuyabe sokuyikulwisana okusemqwasweni yikho ke abantu bakhuthazwa kakhulu ukuthi bahambe bayescreenwa bahambe bayehlolwa ikakhulu khathesi ngayenale inyanga umkhankaso usuqhubeka njalo ngesiqubu esikhulu ukuthi hambani liyehlolwa njalo akulambadalo lapho siyahlolwa ezindaweni eziningi zeZimbabwe yikho ke ekwinhlelo zethu zona lezo kade sizi edlala emsakazweni weStudio 7 eRadioweni sibe lethuba lokuhlangana lamanye amakhosikazi athe ayehlelwa ludubo lolu olwe mvukuzane iyebele asizweni owesifazane omunye oke wakhuluma ngesingisi sisungula uhlelo.
Molly Bridget Richardson.
Ali ngacho ukuthi selile eminyaka emingakile lacho umkhuhlane wemvukuzane.
Sithini?
Yini elingathanda ukuyitsho kuhulumende ngoba kukhanya abantu abaningi bayakhala ukuthi bayaswela usizo kuhulumende.
We want the government to assist. Sithanda ukuthi uhulumende asincedise ngoba umkhuhlane wemvukuzane awusiwo umkhuhlane ophila khonapho khonapho. Le mithi esiyisebenzisayo iyadula, ayichiphanga. Okwakhathesi sokuwesi ngoba ikhwelile from lapho ekadiveli khona and sebefuni i-forex esingelayo. Besicela ukuthi singasali kwabanye bethu, sasibone abanye khona le eHarare bencediswa i-Cancer Association, thina asincediswa. Asila lutho esilitholayo, kuba nzima kakhulu. Abanye abantu bahle bafele ezindlini bengahambi ukuyadinga uncedo ngokwesaba izimali ezabe zifuneka, njengoba umzila udokotela esitshethi ngiyadura angifuni kulifihlela. Yikho-ke abaningi baphonga ukufela ezindlini ngokungazuzi uncedo. Njengalelani iphepha engitshileyo nizalidinga, nxa ungangicontacta nxa sengilungisile ngafotokopisa ungalibona uzithathe uzibalele. Kodwa kumele information akukwazi abantu bekwazi ukuthi oyabezwile ukuthi into engasiza imkhuhlane njengemkhuhlane yemvukuzane kuyini, njengoba ngitshilo ngathi kuthiwa kakupheleli.
Ye, lapho-ke ugogo uMoli lapho-ke ekhuluma ngokwamehlela yena azabone sele umkhuhlane lo owemvukuzane oyebele, kodwa-ke yena usele minyaka ethile welatshwa lokhu eselatshwa. Ngakho-ke siyamhalalisela ukuthi ma uNkulunkulu aqhubeke emphathisa ukuze asinde okwamaqiniso kulo umkhuhlane. Kulomunye njalo okhona esikhulumelayo okuthiwa nguNkosazana Phoebe Chikonye.
Phoebe Chikonye.
Mama Chikonye, lingatsho ukuthi sengile minyaka emingaki selelwatshwa umkhuhlane wemvukuzane?
Sengile minyaka engu-5.
Lingatsho ukuthi isiphatho sabodokotela beZimbabwe sinjani lapho uma ufika ubatshela ukuthi uphathwe usiyahlolwa umkhuhlane wemvukuzane?
Mina udokotela onguye waqala ukungitshela ngawo umkhuhlane wemvukuzane wasuka wasengethusa notshela okungaphezu kwekwethusa. Wantshela wathi yena semphuze kakhulu, so fanti nje andithatha angenzi i-operation angikhiphe ibele, angaqeda mfake ku-chemotherapy. Nxa ngingaqeda i-chemotherapy senzalinda ngoba kule list eseHarare labantu abaninginingi kakhulu. Engxenye by the time mine yami 10 ishika ngiyabe zivile sengifike kudala. Wathi nxa ngingaphile okweminyaka engu-5 ngiyabekile nhlanhla, kodwa yena ngokubona kakubona ngani nxa ngibe le nhlanhla ngingaphila 5 years, bese ngisithi bese ngisiba nje lezinye 2 years zaphezulu. Okuyinto eyangethusa kakhulu, so kunokuthi ngibuyele ngiye kuyaye ngilapha ngisabuyela ngakuye. Abantwana abangithatha bangise-South Africa.
Lingatsho ukuthi iy'ndleko zokwelatshwa e-South Africa ziphansi kumbe ziphezulu?
Emntwini owangapha eZimbabwe ziphansi, ngoba lapho bona ama-South Africans ababhadala khona.
Lo-ke bekungunkosikazi Phoebe Chikonye. Miss Chikonye, Mr. Phoebe Chikonye actually was explaining the way she found out was so painful, mm-hmm. and the doctor who attended to her the first time wasn't very nice,
mm-hmm.
because he actually scared her off, because when she started talking to him,
mm-hmm.
he scared her off. He gave her about 5 or 7 years of life.
Wow.
And he also put on a waiting list,
mm-hmm.
for treatment or any other care that she was supposed to receive after that. So she says she never went back. Her family sought second opinion, mm-hmm. in South Africa. That's where she got her treatment. So doctors and nurses and health personnel also has to play a role,
mm-hmm.
in taking care of these
at least being able to deliver the news, because it's so heart-wrenching,
yeah,
but sometimes it's difficult. So I could tell from her body language, the way that she was talking about how she found out, and you know, how maybe the news was delivered to her. It's an art that people have to learn. That's why we're in October. We are actually speaking, if you're just joining us, about breast cancer awareness. As you know, the world and Zimbabwe are actually commemorating Breast Cancer Month this October. And PJ, maybe just to also remember our own colleague, Caroline Gwomba-Komba, who used to work for ZBC, and then she came to Studio 7 and joined us. And she passed away from breast cancer while she was working here with us.
Yeah.
So just maybe, you know, let's remember her. Just a minute of silence, perhaps, on her behalf.
Yes.
Aiwa kune avo vachangobva kupinda muchirongwa. Nasi tiri kutarisa dambudziko rechirwere chegomarara rezamo iro ririkunzi ririkunetsa nyanya mumadzimai, asi ririkuwanikwa zvakare muvanhurume. Saka nasi tiri kutarisa kuti zvii zvingaitwe neveruzhinji kuti munhu awanikwe iye achinzwisisa kuti gomarara iri rakamira sei, uyezve upenyu hwaanogona kurarama, kuitira kuti kana zvichikwanisika asazowanikwe iye achibatsira gomarara irori rezamo. Asi mune zvirongwa zvese zvatanga tiri kuita, ndanichitaura nemazvikokota, vana maonokologist, vamwe vari kuraramawo negomarara irori, vazhinji vari kuti hanzi PJ, hapana zvaunonyatsokwanisa kuti ungaita kuti usabatire gomarara rezamo, nekuti rimwe racho rinouya richibva mudzinza, kana una amai, kana mbuya, kana tete vakambobatwa negomarara rezamo. Zviri kwauri iwewe kuti iwo kana wagara-gara wopota uchienda uchinotariswa kuti uri kuwanikwa here une zvauri kuona pamiri pako zvausiri kunzwisisa, nekuti vanga vari kuti ivo kazhinji kacho cancer chirwere chinoita zvokunyangira, unozongoona chatubuka. Saka vari kuti zviri nani kuti iwo kangoona zviri pamiri pako nyanya pedyo nemazamu zvisiri kumira zvakanaka, obva wamhanya kwachiremba unoongororwa kuti ingave iri cancer here, nekuti vari kuti ivo chirwere ichi chikawanikwa chisati chakomba chinogona kurapika. Asi vazhinji tambonzwa zve mudare weMDC akamirira iye Harare West muzvare Joana Mamombe vachiti ivo sevasikana vechidiki vari kuedza PJ kuita zvirongwa zvekuedza kudzidzisa vanhu vari mumaconstituents avanoshandira, not kungoti iye ega, asi nemamwewo vadare vari muparamendi vangave vari veMDC kana veZANU PF, vari kuti vari kubatana kuti vaedze kuti vaende kunodzidzisa madzimai nyanya kukosha kwakaita kuenda kunoongororwa. Vanga vachitizve vakakwanisa ivo sevadare kuti vataure neHarare City Council kuti iwane zuva ravanotiwo madzimai vauye kuzoongororwa pachena. Uyezve Cancer Association of Zimbabwe pari zvino itori nechirongwa chairi kukurudzira kuti vanhu ngavauye vazoongororwa vachibatwa kuti vane mapundu here kana kuti chii chingavepo, vachibvisa ivo mari yakashomekayo yakadai se$1, asi vari kuti kana uri kubva kunze kwenzvimbo yeHarare usina mari yacho unogona kuonekwa kana pasina. Uyezve saka ndo zvimwe zviri kuitika. Regai timboona vhidhiyo yemumwe mudzimai ari kutsanangura iye kukosha kwakaita kuti munhu aende kunoongororwa. Ari kuti kunyange hake iye akazowanikwa asina gomarara asi akatoendawo achinotariswa. Regai tinzwe kuti vari kuti chii.
Ndakafonerwa kuchikoro zvikanzi mwana wangu aita bundu pazamu. Saka ndakavhunduka ndikamhanya kunomutora kuchikoro, nekuti mumhuri medu mune hanzvadzi yangu imwe yakatodimburwa gumbo. Kenza ndakabva ndanzwa kutya ndichibva ndamhanya naye kukenza center. Kenza inofanirwa, munhu anofanirwa kutariswa. Kana ukangoona zvinhu zvisiri kuita mumwiri wako, kana uchiita mapundu kana kuti chinyi zvisiri zvausiri kunzwisisa, enda unotariswa kuti haisi kenza here, because kenza chirwere chinouraya. Pandakaenda nemwana wangu kukenza senda, pavangosvika vachiona bundu rachona vakabva vandimhanyisa kumadoctors, vakati enda mumhanye munotestwa kuti chingave chii. But I just thank God kuti akangonzi ibundu harisi kenza. Saka ndinongotenda Mwari kuti patakatestwa Taka banda test kwa uti nditari soti ma ndine breast cancer. Banda kwa wani kwa shangu ndiri raizi.
Some very encouraging words there, PJ, from a lady who says that she had a daughter, because I guess they had history of breast cancer in their family, who was at a school going age, and they, you know, she had been called as a mom that your daughter is suspecting that she has a lump in her breast, and she went and took her daughter to the Cancer Association and also had herself examined, but luckily they didn't find any breast cancer in her. So she's just literally encouraging others that it's very, very important to get checked, even if you may be found without breast cancer. Over
yeah,
to you.
Yes, yes, yes. It is very important to just get screened. Ikoke lapho ke umbe kungumama owabizwa esikolo somntanake bebizelwa ukuthi ubonakale eleqhomo ebeleni yena ke ngokwazi imbali yemuli yakhe waba wazi ukuthi enxenye ngaba yi-cancer wagijima lo mntwana baya e-Cancer Association. Bayahlolwa khona ngale be-Cancer Association labo bamthi kahambe kudokotela. Bathe behambile kudokotela, hayi kwaba yinhlanhla ukuthi udokotela wathi hayi liqhubu nje ayisiyo cancer. Yikho ke yena wahle wathatha lelo thuba ukuthi ahle ahlolwe laye imvukuzane yebele, awatholakala laye engelayo. Ingakho ke lapha ube sithi hayi uyambonga uNkulunkulu ukuthi akalayo, kodwa ke uyabona ebusweni bakhe ukuthi ngaleso sikhathi waba lobunzima athwala lawo engazi ukuthi leli qhubuni lingabe lingelani. Yikho ke uqakathekile ikhuthaza abanye omama ukuthi kuqakathekile ukuthi uhambe uye screenwa, ngoba umkhuhlane wemvukuzane yebo uyabulala, kodwa ke ungaphanga ubanjwe usesemasinya ulakho kwelapheka nge-chemotherapy lokunye abakusebenzisayo ngalezi nsuku, ngoba sebele mitshina esiphambili njalo sebenzile i-research enkulu ngale imvukuzane yebele ukuthi yelapheke. Kodwa ke nxa kuyukuthi ungaphuza ukubuza ukuzothola uncedo lokwelatshwa, ulakho ke uthatha umphefumulo. Silayo ke enye i-video kankosikazi Mildred eMkandla la ikhuluma ngokwamehlelayo.
Ibizo lami nguMildred eMkandla.
Lingatsho ukuthi selileminyaka emingaki lisile kumkhuhlane wemvukuzane?
Sengile 25 years and 9 months.
Lingatsho ukuthi yini elikhangelele ukuthi uhulumende ayenze eZimbabwe kumbe yini okusilelayo ekwelwatsheni komkhuhlane wemvukuzane?
Okokuqala, kuqakathekile kakhulu ukuthi abantu bazi ngomkhuhlane wemvukuzane. Mina ngafunda esibhedlela sempilo, ngafunda ezibhedlela eziningi elapho kwakufundelwa khona ubunesi, kodwa into ye-cancer, i-breast cancer ingaqakathekiswa kakhulu. Ngiyathemba ukuthi uhulumende weZimbabwe uzaqakathekisa kakhulu ukuthi abantu babe lolwazi ngama-cancer atshiyeneyo, nge-breast cancer in particular, ngoba yesikhuluma ngayo namhlanje.
Abantu bakhala ngokuthi abaphathwa kahle ezibhedlela njalo intengo yokwelatshwa iphezulu, lithini ngakho?
Kuyadanisa ukuthi kungenzakala ukuthi abantu bangaphathwa kuhle ezibhedlela. Into nje abantu amanesi lamadokotela asetshintshile, awusafanani la kudala. Kudala umuntu owayeqakatheke kakhulu ngumuntu owayegula, khathesi abanye odokotela labanye onesi sebebona ngani yibo abaqakathekileyo kakhulu ukudlula unesi. Ngiyathemba kufanele kuqakathekile kakhulu ukuthi abantu bafunde, both amadokotela lamanesi bafundiswe ukuqakatheka komuntu ofika egula.
Thank you, Nyane.
This one was Miss Mildred Mkandla. What I found it very interesting was the fact that she named the years that she has been cancer free for 25 years and 9 months.
Wow, that's very,
she
very
put emphasis on the 9 months, and she would have gone on to say some days.
That's very, very encouraging, yes. PJ. Let's now take just a look at some of the people that are on our Facebook pages. We would like to welcome all those on the Shona Facebook page. Nalina Muringa, I'm watching you from Pretoria. Babata Wanda Zingu, hello. Brighton Chitonde, I'm watching you from Gweru, Zimbabwe. Donald Mamboma, and I'm watching you from Ruston Rustenburg, please call me, if possible, K. Mukunda. I've not heard of an age range. Are you asking all women to be screened or those above 50? As it's often said, I think, you know, in the conversations that I had with the doctors, they were encouraging that if you are a woman who has breasts and you have a history of breast cancer, it's very, very good for you to get screened at an earlier age than 50. Emancia, but we will have an expert, Dr. Nyakabao, who's coming on, an oncologist. So that's the first question we'll ask her, so you can get your answer. K. Mukandi, tichavafunza kuti munanofana ngari makore mangani mudzimai kuti awanikwe iye achitanga kuti anoonekwa kuti ane gomarara rezamo. Nevarume zvakare vataura ivo kuti pane 1% yevarume varikuwanikwa vachibatwa negomarara iro rezamo. Enancia Misi Jachara, anzi ndirikukona ndiri ku Durban ku South Africa. Timothy Mushaire, and I'm watching you from Cape Town. Courtney Mpemi Koti arikuti ari ku Cape Town arikutiona matai arikuti these days any age my dear arikuresponda kuna K. Aiwa tinokutendai my T varikuresponda iyo vachiti zvakanaka kuti munhu makora unawo chero uine mazamo semudzimai nevarume endai munotariswa. Asi varume ndo vanisingazive zvangu kuti pa age ehe, but I think madzimai kana wangobva zera wakutanga kuzvinzwa uchibatawo mukati memazamu umu kana wakunzwa pane zvatatu kutaura uchinzwa mune mapundu ausiri kunzwisisa unokwanisa kuenda unotariswa. Courtney Mpeni Koti, hanzi ndifonereiwo pamwe ndingabatsirwewo. Vana hanzi vanhu vane cancer, vanhu vane cancer wedwe ndava nevanhu vari kufa nekushaya mari. Saka Courtney ari kuti ndifonerei, nyorai namba dzenyu tikwanise kunge tichikufonerai vaCourtney Mpemi Koti, nekuti tichange tiina chiremba vanenge vari pano vachipindura zvamuri kunyora. Munyaradzi Chiribvu ari kuti I'm watching you from Cape Town, thank you guys. Vari kuti ivo kashoma kuti tinzwe vanhu vachitaura zvinhu zvakadai zvinenge zviri kubatsira upenyu hwevanhu hwemangwana. Gabriel Machingura ari kuti hi. Magishuga Junior, and I'm watching you from Port Elizabeth, PJ.
Kulabo ke abasanda kusithoma singumsakazi weStudio 7 namhlanje kuhlelo asihluzene bomama sikhuluma ngokulimukisana ngemvukuzane yebele, i-breast cancer awareness. Esilabo ke lapha asibukeleni sibaningi, lishare libaningi enkundleni ye-Facebook. Njalo kulabo abafuna sibathinde ngocingo, balanini inombolo zenu khona lapha ku Facebook ku VOA Ndebele. Wothe mbale esilabo kusilo Mavis Msimango wothe hello, sibe lo Tencent Moyo la uthi hello, uBusani Andlovu, uBusani Petros uthi hello, uRichard Ncube la ukhanye ubukele, Khumbulani Ncube ubukele, Thulani Ndlovu laye uthi ubuyele. Asibukele nini sibaningi sithole imfundiso yekulumukisana ngale ngalo umkhuhlane owemvukuzane yebele, njengoba sikunyanga kamfumfu eyabekwa eceleni ngenhlanganiso yomanyana wamazwe omhlaba e-United Nations, ukuthi sinanze lokukhuthazana lokucebisana ngemfundiso ephathelane lomkhuhlane wemvukuzane yebele, i-Breast Cancer Awareness Month ngo-October.
K. Makunda ari kuenda vanga vari kutaura hanzi, let me know if we have to take our 15-year-old daughters too. Kana va muri kuona kuti musikana abva zera. Ndina Dr. Vatori Poparishino Regate vatatanga nekuvabvunza. Dr. Anna Nyakabao, munga tinokuchingamidzai pachirongwa.
Makadini zvenyu?
Aiwa tiri wadi. Mabva masvikiranawo nemubvunzo, pane muteereri wedu ari pano anonzi K. Mukunda ari kuti iye pane vatingati makore here anonzi mudzimai anokwanisa kuenda kunoongororwa breast cancer, nekuti iye ari kuti ane vana vane 15-year-old vasikana, vanofanira here vasikana vadiki vakadai kunoongororwa gomarara irori rezamu?
Vane 15 years.
Ehe.
Okay, chatinongo kurudzira ndechokungoti, I mean, kuti munhu angoziva paanenge abva zero, asi kazhinji tinenge tichiti chirwere ichi chinowanikwa kune vanhu vati kurei, asi kubva kunana 18 years vanhu vanogona kutotanga kujaira kuti vanogona kubata mazamu avo, vachiona kuti zvakamira sei kuti kana paine bundu rinenge risingafaniri kunge riripo rinogona kuzenge tizoongororwa vachizoitwa vachizotariswa nenguva vachionekwa kunzi zviri kufamba.
Pane vamwezve vari kubvunza kuti pane figa yataurwa kunzi pane varume vashoma vari kuwanikwa vane gomarara irori repazambu. Varume vangazivawo sei nekuti havazoita mazamu sei madzimai vanoziva sei?
Zvinoitika ndezvekuti muvarume nekuti hapana nyama yakawanda pazamu ravo, kazhinji kacho panogona kuita bundu, uyezve ganda racho rinogona kuchinja. Uyezve izvi zvataingotaura nezvemadzimai kuti panogona kuita bundu muhapa kana kuti pamusoro peinonzi clavicle kana kuti collarbone iyaya, zvinogona kunge zvichiitika. Asi chinoitika ndechekuti kazhinji vanhu vechirume dzimwe nguva havanyanyofungidzira kuti vangaite chirwere chegomarara rezamu, saka havazonyanyi kukurumidza kuzvifungidzira. Saka kazhinji kacho pamwe chinogona kuzobatwa kana chati kurei nekuti vanenge vasingazvifungidziri. Uyezve varume kashoma kuti vaende kunoongororwa. Madzimai anoenda kunoongororwa, pamwe vari kupuwa masiriti efamily planning, pamwe vari kuenda kunoita vana, but varume kashoma kuti vaende kunoongororwa. Kadzimwe nguva chirwere chachinotinonoke kubatwa. Uyezve pamusana pekuti hapana nyama kana kuti tishu yekuti chirwere chinge chichipinda nacho, chinokurumidza kupinda mukati. Saka kazhinji kacho vanouya chirwere chakura.
Aiwa, mumbobata zvenyu makadaro. Maybe mukangotsanangura nechirungu kuti at what age should people go to get, you know, screened for cancer? Because there's a lady here who's saying she has a 15-year-old daughter and she's wondering at what age is it recommended for women especially.
Okay, we're saying cancer, breast cancer can occur at any age, but it's more common in the older age group, I mean around 40 years and above. But what we are saying is that, you know, people should be aware that there is this problem called breast cancer. So when we talk about screening, we usually screen an age where the disease is common or where the disease is prevalent, because then the yield of getting the disease is higher when we're talking about population screening. But in an individual, if they experience something that is suspicious, you know, we say people should be aware so that if there is something suspicious, then they can go and be attended. I mean, and, you know, you can get, occasionally we do get young people who've had 18-year-olds with breast cancer. And I remember I read also in a newspaper where a 3-year-old had developed breast cancer. But these are incidents. These are rare incidences. But, I mean, people just should be aware that anyone is at risk, but there are certain ages where the risk is higher than others. So the risk of breast cancer increases with the increase in age, up to maybe up to about 70 years or so.
Please, can you hold on, Dr. Nyakabau? PJ, murikunzwa hapo, Dr. Nyakabau, vari kungotaura havo kuti, aiwa, zvinorekomendwa kuti vanhu ngavaende kunotariswa. Kunyangwe pane muteereri wedu wepanapa anga ari kubvunza kuti ane mwana ane 15 years. Vakati, zvinombowanikwawo vana vechidiki, asi kazhinji kacho madzimai abvazera ndivo vari kunyanya kuwanikwa vachibatwa negomarara.
Lapho ke sidokotela esibele nhlanhla yamaswazi ukuthi simthole ecingweni njalo angene kuhlelo lwethu. Lapho ke ubephendula imibuzo efakwe ngabanye omama labo abakhathazekileyo ukuthi bangenza njani abantu babo abalama 15 years kumele bahambe bena bayehlolwa. Udokotela uthi kuvame ukuthi nxa umntwana engxenye sele 18 years kusiya phambili onguntombazana kumele ahambe ayihlolwa, kodwa ke bakhuthaza ukuthi ngabe angabe sekhulile esethe jump. Kodwa ke uthi yena njalo uke wahlangana lolunye udaba emaphepheni lapha abale khona ukuthi umntwana ole minyaka emithathu ubesele breast cancer ele mvukuzane yebele. Ikho ke kulezinye indawo lapho ongadibana lazo lapha lalapha ya abantwana bebancane abangabali imvukuzane kodwa ke iminyakeni eqalisela kwelishumi la siyakalolimbili 18 ikho lapho kumele abantwana bayihlolwa kumbe amantombazana ayihlolwa. Wabuzwa ke njalo ngokuthi limvukuzane iyatholakala na kwabesilisa, kwathiwa ye kulesilinganiso sokukodwa ekhulwini 1% yabo baba abalakho ukuthi babanje umkhuhlane oyimvukuzane yebele. Ikho ke lakho kunzima ukuthi uze uyibone sibili ukuthi imvukuzane yebele ngoba obaba phela akabalawo amabele akhanyi inxa wakhangele ngelihlo. Kodwa yena uthi yena kuyaguquka umbala aduzane lebele kumbe njalo kube lequbu eliyabe lingazwisiseki aduzane lebele khona lapho. Njalo kubo baba uyingozi kakhulu ngoba akubonakali masinya ukuthi vele bathi sebesiyabo hlolwa ngodokotela engxenye vele sokwabe sokungapho stage njani njani abaphezulu ukuthi engxenye iyabe ingaseyelapheki ivele isisabalele umzimba wonke. Engathanda ke ukuthi sibuyele kudokotela Nyakabawo. Chiregai ndithi Dr. Nyakabawo mungatsanangudze here muchidimbu.
Maybe tisatenda kuna Dr. Nyakabawo pane muteereri ari panharere gaitinzwe kuti ari kuti chii tozodzokera zvenyu kuna Dr. Nyakabawo. Hello caller.
Hello.
Ehe makadi yenyu.
Hello makadiwo.
Tiripo tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Tiri kutaura naBatisha tiri kumasvingo.
Ehe kwakadi kumasvingo?
Kumasvingo kuri Rairi.
Ehe tina chiremba vari pano Dr. Anna Nyakabawo vanoona nezvegomarara mino kuti pane zvamamuda kuvhunza here pane zvamamuda kutaura here mubva mataura yenyu navo.
Wangu.
Ehe taura izvenyu. Dr. muri kuunzwa here pana Sister Patricia varapa pane zvavada kutaura.
Aiwa ndiri kuvanzwa ngavataura havo.
Taura henyu.
Ndiri mudzimai ane makore 32.
Kana vanhu vachiri vadiki like mimi mune 30 years tinoita anonzi benign lump in my breast nekuti makaudzi lump renyu harisi cancerous. In fact kazhinji vanhu vachiri vechidiki vakanga vaine mapundu muzamu 9 out of 10 times inenge iri benign. It's only maybe 1 out of 10 times that inenge iri cancer. Ndosaka tichikurudzira vanhu kuti musatye kuenda nekuti kana ukaenda kazhinji vacho pamwe inenge isitori kenza. Saka tichida kungoti kana iri kenza manje ikaregerwa ichingoramba ichikura ndopainozoita problem. Pamuri imini kuda mati makachekwa here kana musina kuchekwa dzimwe nguva kana vachekwa kana nyama dzinenge dzachekwa vanochekwa netsinga dzinonzi manevhu dzinogona kurwadza. Dzimwe nguva kana kuti ipo kuti dzimwe nguva machanges anoitika mabreast panguva yekuti kana vanhu vaakuda kuteera zvinogona kukonzera some tenderness mumabreast zvokonzera discomfort futi. Ende zvakakosha kuti murambe muchitariswa nekuti kana uchinge wachinzi wakamboita bundu rikaonekwa risina kenza hazvirevi kuti nguva dzese pamwe nekufamba kwenguva unoda kuti uzoongororwa kuti hapana here kana kenza inozoita. Saka it's always good kuti murambe muchingotestwa regularly kuitira kuti varambe vachiona zveshuwa kuti hapana chiripo. Sekutaura kwatakamboita ichi kuti kenza izoonekwa kunhu kuripo panenge paine nhengo kana kuti maseles America a billion sales. Under a billion sales, apana chinooneka. Saka zvinenge zvikosha kuti munhu aramba achienda kunoongororwa ndechekuti kana masales anga asiri mashoma nekufamba kwenguva akanga awanda masales iwayo zvinoreva kuti chirwere chinenge chaakugona kuoneka. Saka kuregular checks ndedzekumeka shuwa kuti kana chirwere changa chisati chaakuoneka chinogona kuoneka pachine nguva chigona kurapwa munhu achizopora.
Alright. Aiwa, tinotenda Dr. Nyakabao. Sisi Patricia mabatsirika nairi.
Ngumbira
tenda. Alright, tiregei titore mumwe mutereri tikunzwa kuti tipane vamwe vari panhare zvakare muve nezuva rakanaka. Hello.
Hello.
Tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Mutaura namadhezi ndiri kuPort Elizabeth, South Africa.
Okay, endai pane kanetwork mbijana. Pane zvamamuda kubvunza Dr. Nyakabao here.
Ya ndine mubvunzo inini ndakaita mwana 2013 ndikanzomurumura after 1 year 8 months but mazamu angu mune mukati mune zvimabhora sometimes zvinongopfinya but ndakatesta ndikanza ndina kenda but ndongoiwaira pamusoro ndepamusoro ne zvimaputi bitwit saka ndikatsenya kanosara pareda redi after 2 days kadakwapera.
Okay, Dr. Nyakabao, ameno manzwa here zvikutaurwa nemuteereri wedu.
Ndanzwa kuti vakaita mwana asi pamberi pacho zvanga panga paita maungira anona kunyatsonzwa kuti vanga vachiti chii ameno kana muchigona kuturikisa.
Sister, mungataura futi here? Neniwo ipapa foni yenyu iri kuita kugagaira. Taurai tinzwe futi.
Alright, ndakaita mwana 2013 ndikanzomurumura 2015 but izvozvo pakurumura paye handiti unoita kuzvimba pakuzvimba paindechinhu ndisemberenzeichinira mukaka pasi then makasara mune zvibhora 2 mumazamu ekubot saka zinenguva dziri kure like this year ndakaita 2 times kuti ndinonzwa nguvaiwa pamusoro ndakaita rumwa nemosquito then ndikakonya pakasara pakaita redi.
Okay, vakuti hanzi ivo vakanga vane mwana ndobva vakuyamwisa ndobva vazorumura mwana asi vari kuti hanzi vakazosara vane mapundu maviri muzamu uyezve pari zvino vanobvunzwa kuvaviwa pamusoro pezamu ndo zvavanga vada kubvunza kuti chinga vachiri chirwere here vanofanira kuita sei.
Okay, vari kunzwa mapundu here mumazamu imomo?
Vati vane mapundu maviri avari kunzwa.
Zvakangongosha ndezvekuti vaende kunoongororwa kuitwa kana ultrasound scan yekutariswa kunzi mapundu aya akamira sei nekuti dzimwe nguva machiremba kana vatarisa vanonisi kunyatsoona kuti pundu iri rakamira sei vobva vapa recommendation yekuti toita sei naro bundu iroro. Kuvava dzimwe nguva munhu unongogona kungovaviwawo zvisinei nekuti bundu iroro ndo rakonzi rakakuvaviwa.
Aiwa, pakanaka. Muve nezuva rakanaka, sister.
Okay,
nekuti foni yenyu haisi kunyatsonzwika. Hanzi pane mumwezve muteereri wechirume regai tiende kwavari. Hello. Aiwa, hanzi vadropa PJ. Wanzwa apo, we had two callers, both of them were asking Dr. Nyakabao about, you know, their conditions. One of them, the last one, was saying that she was breastfeeding and then after she stopped breastfeeding, she felt that she had two lumps in her breast and also sometimes her breasts are itchy. So the doctor is recommending that she goes to get screened. And then there was another lady who also presented her own program. Over to you.
Yes, I have a question, not exactly a question, Dr. Nyakabao, but I just wanted you to go through, just to summarize, what steps you have to take, at what age, any advice to the women to go for screening?
Okay, I mean, what I emphasize to women is the self-awareness, you know, because when we talk about screening, I mean, there are certain ages where you recommend, you know, breast self-examination. I think every woman should learn to know what their breasts look like and then do breast self-examination regularly just to be self-aware and so that if there are any lumps, they can be able to detect them at an early stage. And then when we talk about for younger women, we recommend ultrasound scan, breast ultrasound scan, so that we can try and detect any problems. And more commonly for the younger women, the lumps are likely to be benign. For women above 45 years of age, screening can be done annually or twice every 2 years with what you call mammography, which is soft X-ray of the breast, because then it is more likely to see the smaller lesions than the other tests. I mean, we don't do mammography for younger women because their breasts are dense, and the chances of you detecting a cancer in dense breasts is very low. So we try to do ultrasound scans for younger women. Women with a family history of breast cancer, if you've got a mother or a sister who has had breast cancer, you know, your screening should start maybe about 5 years earlier than when your family member had breast cancer, so that, you know, because you are at a higher risk of getting the cancer.
Mm-hmm. Mm. PJ, I have an interview answer.
Inorapika ere breast cancer. Wamwanga dabuzima.
Maita enyu. Breast cancer inorapika kana ichiri ichi.
Mm-hmm.
Kana munhu akabatwa breast cancer ichiri mumadhasi isati yabuda mumunonzi walls emaduct, inonzi intraduct cancer, almost 100% vanenge vanoitwa cured with, you know, with appropriate treatment. Asi kana yazokurawo taane mastage anobva kustage 1 kusvika stage 4. Stage 1, the cure rate is much better. I mean, we are looking at probably over 8 out of 10 people being cured, 5 years, I mean, 5 year survival. And then for stage 4, tributa ora jenzi nenge da spreader, zaenda either kuma papu, kana kuti zaenda kuma bonzo, kana kunenji mwenji mkote mwizi. Tinoti susu, kana shakadaru, atikati susu chikore chino kuna kutuwa. Hakuti susu chino kuna kutuwa, muna anu kuna kurarama, even any stage 4 disease, akawana the appropriate treatment. Chaku itaone kuti imando hii, na kuti kana tichiti susu breast cancer, zvirwere shakao, zvinonga zvichinzi zvese I breast cancer, zvakasiyana siyana. Dosa kachinzi ukana mumwe aine breast cancer, haikona kufananidza nemumwe asi breast cancer wakunga kuti zvirwere zvinhu zvinofanana kunge zvakafanana.
Mm-hmm.
Vakatarisa vanoongorora panhengo pacho, zvinogona kusiyana. Umwe anotonida mushonga unonzi tamoxifen, umwe haanidi tamoxifen. Umwe anonida iya inonzi Herceptin, you know, targeted therapy inorapa cancer inenge ine tumwe tunhu tunonzi zihetu tunoita kuti cancer ikure maningi. Saka dzinosiyana idzo breast cancer idzodzo, dzine mhando nemhando. Saka madzimai haafaniri kufananidza kuti nokuti nhingi zvaakazodai neniwo ndichazodai, vanhu vakasiyana.
Mashoko makuku. Timombobasa makadaro dokta. Tine mumwe muteereri ari pano regai tende kwavari. Hallo. Hallo.
Hallo, mwakasimba.
Aiwa, takasimba. Tukutaura nani? Asi mungoti ga nekuti nguva yako da kudya nani?
Kutaura nankoma koti mpendo kepta.
Taura itinzwi.
Mwana dambudziko rekenza iri kuti kuti ioda kukurudzirwa ichangotanga parapari. Handisi kunemba sekuru vangu vaive nayo kenza, vaishandisa mbanje nyoro iyayo vachiti vakairiisa tiazoraita kuti vonwa, but vakatorera maalmost 95 years, vakabatwa ivo muzvema 65 years. So I think madoctors nascientist daakwanisa kutira kushandisa mbanje kutivagadziri dzagredi rekenza. Achiitora zvinonakubatsira nanhii nyika yese kuenya varombo kunyanyanya.
Aiwa, mashoko makuku turegeiti funze doktor varipo pana pana kuti vari kutaura kuti zvekudya nezvimwe zvakadaro zvinokwanisa kubatsira. Asi totenda kuti manga muri pa program yedu regeiti mbotora sister Netsai vari kurarama ivo negomarara. Hello sister Netsai, hamino kuti muripo here panhare?
Ndiripo makasimba here?
Aiwa, takasimba makadi yenyu.
Aini ndiri raiti zvakanyanya.
Ehe, mombo tipo onoronde kuti imi zviri kufamba sei?
Imi ndakabata breast cancer muna 2016. Ndikubva ndaiswa chemotherapy neradiotherapy zvakanaka zvisina problem. But muna 2017 yakadzoka zvakare yaspreada kutwelve fine lung liver. Zvekuti ndakasvika pakuti itadza kufamba chaizvo. Asi nekuda kwechemotherapy neradiotherapy uye nenyaya yekugona kuziva chikafu chekudya chinoenderana neurwere hwegomarara hwavapo zvakandibatsira chaizvo kuti ndikwanise kurarama zvakanaka. Zvechiko zvino ndakutofamba zvakanaka uyewo handisina maproblems ekurwadziwa nekuti kenza inorwadza, chirwere chinorwadza. Sampungi nakati ndoiswa pamoking chaipo kati yaitadza kupedza marwadzo iwayo. Asi nechingozowanawo ruzivo rwekuziva kuti chikafu chinoenderana nechirwere ichochi ndechiti, mahepsi anoenderana nechirwere ichochi ndechiti. Mahepsi andiri kutaura aya zvinhu zvatinoshandisa mazuva ese zvinoti vana chimeri time paper zvatinowana mumakicheni yedu katinoiti kubika semadzimai zvakandibatsira zvikuru. Uye saizvo social support yehamanisa mari yakanyanya kundibatsira nekuti panenge kuti kana wanyatsokuremerwa just need kuva nevanhu vanokuita chiye on irambe iri mugood mood and fighting the fight.
Tina Dr. Nyakabao vari pano, handiziyo kana pane zvamungada kuvabvunza. Uyezve vazhinji vangada kuziva kuti matreatments amuri kuita aya anotora mari yakawanda sei.
Dr. Murira here. Dr. Nyakabao ndimeyazi yatakatomboenda kumari kwawo. Makasimba here dokta?
Ndiri pano, makadivo?
Ndiri raiti. Chenza chirwere chinodhura. Izvozvizvi sezvaunga uchitaura. Ndiri padrug rinonzi Zologa. Asi nekuda kwekuti medical aid hachatorwi, ndakufanira kubhadhara 460 kuti ndikwanise kutenga mushonga iwoyo kufamasi. Mushonga uyu ndori mushonga wetiwiki chete. Saka pamwedzi I need about $900 of which nenyaya iyoyo zviri kuitika muzimbabwe kuti mari yacho iri kunoita maus acho ari kunoita kubata etinomunhu ndakatombobva pamushonga. Nenyaya iyoyo yekuti chirwere chinodhura, nyange uchishanda handizvo kuti inenge ichinyidza mari yakawanda sei, nekuti hainge iri nyaya yedhiragi rimwe chete iroro. Pane mablood anoitwawo zvakare kuitira kuti usati watanga nekisaiso yako yetreatment yechemotherapy vaone kuti ropa rako riri zvakanaka here, rine uwandu hwakakwana here kuti iende pasaiso. Saka zvinhu zvakawanda, chikafu chaicho chaicho chaakudhura muzimbabwe. Pane zvimwe chikafu zvatisisambofambiri kudya zvanoita sesuga nesimacentesosa anosiga pasuga. Saka ndikada kutenga bhoko rehani chairo risingalasti 2 weeks pandinenge ndambofunga isizvo zvaakudhura rakuita $11. Saka chirwere ichi hachizi chirwere chekutamba nacho, icho inexpensive disease.
Tinotenda sister Netsai, ndozoti mamati hamusi kugona kugara kwenguva yakareba, imbobata yenyu taakusvika edu kumagumo. PJ, we're hearing there from Netsai. She is a cancer survivor herself. She's just retailing how much her treatment is. As you heard her, she was saying the drugs have become expensive and they require foreign currency, and that's the biggest hurdle that she is facing right now.
Yeah, wow. Well, nkosikazi lapho usecingweni othi yena na lokhu eselatshwa wabanjwa lo mkhuhlane ngomnyaka 2016 wayelatshwa sibili wangani usesindile kodwa ke wasuphenduka umkhuhlane ngomnyaka ophelileyo ka-2017 okuthi khathesi ulokhu eselatshwa njalo ke umavelasi wambuza-ke ukuthi imbadalo imi njani. Wathi yena nayi imbadalo yangkhona vele iqongile kakhulu and ngokwenzakalayo ngumnotho wezimbabwe ongamanga kuhle idola lemelika abalifunayo ezibhedlela labo lalapho okwelatshwa khona litholakali ukuthi imbadalo yangkhona iqonge kakhulu ingamadola aphosa afike kunkulungwane yamadola nginyanga ngoba lapha hamba khona enxenye ufika abhadaliswe amachumi amane lahlanu lamachumi amahlanu amadola $450 ga umele ahambe kabili ngenyanga okutsho ukuba iyaqonga ifike kubo $1,000 ngenyanga ikanti ke imali engatholwa ngabaningi njalo esithi umkhuhlane lo ubuhlungu umkhuhlane obuhlungu kakhulu okunye engunanzeleleyo ukukhulunywa ngudokotela lapha ukuthi imihlobo kule mihlobo etshiyeneyo eye breast cancer mina bengakwazi kunje lami lamavela sikade ngawazi then sithi breast cancer hi breast cancer kuphela umkhuhlane munye ikanti ke u Dr. Nyakabayo uthi yena hayi imikhuhlane ichiyene ye breast cancer ingabe kuomunye ichiyene lokho la komunye njalo even ukuwelatshwa kwangkhona kuchiyene okumunye la kumunye singakagcika uhlelo lwethu lalamhlanje wathi ngibuze u Dr. Nyakabawo ukuthi baningi vele kulomunye umlaleli okhulumileyo lapha isithena kusetshenziswa imbanje ukuba kwelatshwe umkhuhlane wekhensa ndizo yire night shiremba
Oso musati mapindura rigandifunze sister Netsaivari pano vari kutaura zvenenyaya yekushandisa mishonga kana maherbs muchibatanidza nezviri kubvunza PJ kuti zvinobatsira here kuti munhu obatanidza treatment yechirungu neyechivanhu vatema
maita yine mubvunzo iyoyo kazhinji hatinyanyokurudzira kuti tisanganise mishonga asi kuti ndanzwa vachitaura nenyaya yekuti chikafu in terms of kuti pane chikafu chinokurudzirwa kuti munhu udye chinoita kuti zvidiscourage kukura kwekenza tikati isusu more fruits and vegetables some of the herbs that are grown that are known they can sort of like somehow discourage the growth of cancer but chinokurudzira kuti zvinhu zvinoshandiswa nevanhu ngazvive zvinhu zvakaongororwa zvikaitwa research into and maresults acho akabuda incredible sites also incredible people vakaita zvinhu izvozvo nokuti tikada kuti titarise maybe mamwe masites mawebsites atinongoenda kunosvika munhu wese wese anogona kungoisa information ipapo and dzimwe nguva information yacho inogona kuita mislead mapatients woguma vaakuita zvinhu zvinenge pane vamwe vanoenda vanoisawo information yekuti vatengese zvinhu zvavo kuti vatoite mari saka varipowo vari kutongoita mari nezvinhu zvavo zvavari kuda kutengesera vanhu nokuti vanenge vachiziva kuti vanhu vari desperate saka vanoda kuti vakwanise kuwanawo mari nenzira idzodzo saka kune vanhu vakasiyana siyana saka dambudziko rekenza iri idambudziko rekuti rinoda kuti vanhu vaise musoro pamwe chete tikati hurumende nevanhu ma-non-governmental organization nevese nesuwo sevanhu kuti tione kuti isusu inini ndingaderedzere risi yangu sei uyezve kuti ndikwanise kukurumidza kubatwa nechirwere kuita kuti ndinge ndichirapika tachiri kadhuze nekuti kana chirwere chati kurei chinodhura kurapa nekuti chirwere chacho kana chadzikamidzi chinenge chine makadzi dzakawanda echirwere ichocho saka zvoita kuti kana ukapa mushonga umwe uri one unogona kurapa imwe mhando yechirwere dzimwe mhando dzotadza kunyatsorapwa unenge wakuda mishonga yakasiyana siyana kana kuti muchichinganisa zvakasiyana siyana
chiremba tasarirwa neminiti chaiyo ndanga ndoda kungobvunza nenyaya yembanje mbanje vanhu inoshanda here kurapa gomarara
mastadi hatinoziva inini kana vanhu vana mazvikokota vanotaura nezvembanje kazhinji kacho inobatsira masymptoms tingati isusu maybe vaya vanenge vanitozia inhu vamwe vacho vanogona kubatsirikana nembanje kana kuti dzimwe nguva vamwe vane pain kana kungofila good like maybe ine palliative care setting
nguva yedu yadyanana Dr. Nyakabawo we really thank you Dr. Ana Nyakabawo an oncologist who was with us here and also a cancer survivor who joined us here our marvelous Mhlanga Nyahuye
and I'm Dr. Jeremiah